International Edition, your go-to source.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosanga na zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gunyana 1, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Uwandu hwevanhu hwatikuona huchiitika muZimbabwe huri kuratidza kuti hurumende kana kuti bato rezveutano harisi kunyasa kuziva kuti atingati maareas of COVID-19 spiking api.
Bazi rezveutano rakaziisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere checovid-19 hwakasvika pamazana maviri nevanhu vaviri kana kuti 202 mushure mekushaya kwevamwe vatanhatu. Dzimwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti hadzioni nhumwa dzeAfrican National Congress dzichikwanisa kugadzirisa dambudziko remuZimbabwe nemazvo.
Nhamo dzatakatarisana nadzo senyika dzinongogadzirika kana vanhu vazhinji vanenge vane maonero akasiyana vauya pamwe chete kuti vataurirane kuti ivo vogadzirisa sei nhamo yatakatarisana nayo senyika.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzerunyararo dzinoti vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kutaurirana chokwadi kuitira kuti matambudziko ari munyika agadziriswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere checovid-19 hwakasvika pamazana maviri nevaviri kana kuti 202 mushure mekushaya kwevamwe vatanhatu. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vakasvika nezuro wakare pazviuru zvitanhatu nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 6497. Vanhu vapora kuchirwere ichi vasvika pazviuru zvishanu nemazana maviri ane makumi maviri nemumwe kana kuti 5221. Izvi zvinosiya vanhu vanosvika chiuru nemakumi manomwe nevana kana kuti 1074 vaine chirwere ichi munyika yose. Vanhu vanosvika mazana masere nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 836 ndovakavhenekwa nezuro kuona kana vaine chirwere checovid-19 munyika yose. Uwandu hwevanhu vakavhenekwa uhu hunonzi nenyanzvi mune zveutano uye vari mudzidzisi paNottingham Trent University kuEngland Dr. Matthew Nyashano ushoma zvikuru zvekuti nyika iti iri kuita basa mukurwisana nechirwere ichi. Dr. Nyashana vanotiwo kukwira kwehuvando hwevanhu vari kufa munongedzo wekuti chirwere chakapararira muvanhu vakawanda, izvo zvinofanirwa kuvhundutsa vanhu votora matanho nekukasika. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Uwandu hwevanhu hwatikuona huchiitika muZimbabwe huri kuratidza kuti hurumende kana kuti bato rezveutano harisi kunyasa kuziva kuti atingati maareas of COVID-19 spiking ndeapi. Nekuti kana tichitaura nezveutano pamwe chete nekudzivirira chirwere checovid, iye zvino surveillance system dai chititaridza kuti alright, vanhu vakawanda vari kuwanikwa around Harare kana kuti kusouthern part kwenyika, uko kune vanhu vanenge vachibva kunana South Africa kwatinoziva kuti kune vanhu vanenge vakati wandei vakabatwa nechirwere cheCovid. Apo muHarare vanhu vari kazhinji vanenge vachimhara pa international airport yedu vanenge vachibva kunyika dzakasiyana siyana. Ndokunenge kuchifana kunge kuchionekwa kuti kwadziviriwa vanhu ikoko, uyezve mari dzakawanda dzezvekurwa nechirwere cheCovid dzinge dzichiiswa imomo.
Tichiona uhuwandu hwevanhu vakavhenekwa kuti vane coronavirus here pazuva rimwe chete 836, munogutsikana here neuwandu tichionawo kukura kwakaita nyika kana kuwanda kwevanhu vemunyika?
Vanhu 800 and something vakatestwa nezuro. Ndinofunga kuti tichitarisa isusu population yeZimbabwe inogona kunge ichitarika kana kuti ma 14 million vanhu vashoma zvikuru. Ndinofunga kuti isusu muZimbabwe mari yeCovid-19 iri kushandiswa kuchengeta vanhu for so long in such a way yekuti tiri kuona kuti mari iri kungopera ichichengeta vanhu vachinzi vaka isolatewa. Asi hazvidetsere kuti zvitibatsire panyaya yekuti tinge tichiona kuti vanhu vakabatwa nechirwere ndevapi. Dai mari yeCovid ichitoiswa kuti vawane zvekutestisa.
Tiri kunzwa Dr. Nyashanu kuti dambudziko rave pakutyirwa kuti vanhu vangadai vave kunyanyo tapurirana chirwere inganzi community spreading. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Tinokurudzira kuti dai zvazvichikwanisika muZimbabwe, vanhu kana vachibuda panze vange vaine mamaski, kana vachizonosangana vakwanise kunge vachiita yatinoti social distancing yekuti vasakusvika padyo nepadyo, zvikuru sei kana vachisangana kana kuri kundufu, vasachema vachingundirana, nekuti mukutero imomo ndo mavanopanana chirwere cheCovid-19.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuEngland, Dr. Matthew Nyashanu vari parunare kwakare kuEngland neStudio 7. Zvichakadaro, Johns Hopkins University Hospital yemuno muAmerica inoti vanhu vabatwa neCovid-19 pasi rose vadarika mamiriyoni makumi maviri nemashanu nezviuru mazana mashanu kana kuti 25.5 million. Chipatara ichi chinoti vanhu vafa pasi rose vadarika mazana masere nemakumi mashanu ezviuru kana kuti 850,000. America ndiyo iri pamusoro iine vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu kana kuti 6 million vabatwa neCovid-19, kuchiti vanhu vafa vadarikawo zviuru zana nemakumi masere nezvitatu kana kuti 183,000. South Africa ndiyo iri pamusoro muAfrica yose iine vanhu vanodarika zviuru mazana matanhatu nemakumi maviri nezvinomwe kana kuti 627,000. Vanhu vafa vadarikawo zviuru gumi nezvina kana kuti 14,000. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dziri kutambira nenzira dzakasiyana siyana. Danho rakatorwa nebato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress rekutuma nhumwa dzaro kuZimbabwe kunotsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko ari munyika. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Izvi zvinotevera mashoko aziviswa nemutungamiriri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa mushure memusangano mukuru webato ravo wakaitwa nezuro, uyo wakabuda nechisungo chekuti bato ravo ribatsire muhurukuro dzekutsvaga runyararo muZimbabwe. VaRamaphosa vaudzawo vatori venhau kuti bato ravo reANC rakawirirana kuti paitwe nhaurirano pakati peZANU-PF neANC senzira yekutsvaga nzira dzekubatsira kugadzirisa matambudziko akatarisana neZimbabwe. Uye ANC ichataurawo nemamwe masangano ari muZimbabwe. Asi imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vamasimba kuchera vati havaoni hurukuro idzi dzichifamba zvakanaka sezvinotarisirwa neveruzhinji muZimbabwe kana mapato ari kutonga muSouth Africa neZimbabwe kana ari iwo ari kuiswa pamberi penhaurirano idzi.
Chikuru chichava chimhinga mupinyi panyaya yematoks aya inzira yazviri kuda kuti zvifambiswe nazvo, zvikuru sei neZANU-PF avo vanoti vanofanira kungokurukurirana samapato chete vachitarisa kuti ivo neANC ndiyo avanoti aya marevolutionary parties. Saka izvozvo zvekuda kuvharira vamwe panze, zvekuda kuona sokuti Zimbabwe inoturikirwa nemufungo wavo chete, ndo zvikuru zvaita kuti hurukuro idzi dzinge dzichinetsa.
Vakuchera vati bato rezanu PF rinofanira kutanga rabvuma kuti munyika mune matambudziko anoda kugadziriswa, kwete naiyo chete, asi kuti nemamwe mapato anopikisa pamwe nemasangano akazvimiririra ari munyika.
Chimhinga mpinyi chikuru chandiri kuona vatungamiriri vedu vezvematongerwo enyika vari kuita sagonzo naChin'ai, vasiri kuda kugara pasi kuti vaonane nekuonesana madzudzo ari muno, kubudikidza nekuturikira kwavari kuita zviri kuitika muno. Vamwe vachiti hakuna zvinetso zviri muno, vamwe vachiti nyika iri kubvira. Saka ipapo pakakwanisa kugadziriswa kuti vezvematongerwo enyika vagare pasi vaone matambudziko asangana nevana vezimbabwe kusvika parezvino zvinhu zvingafambira mberi. Asi kana pasina kuwirirana kuti zvingafambiswa sei, zvikuru sei pakuunza ava vezvematongerwo enyika pamwe chete, ndinoona nhaurirano idzi dzisina kwadziri kuenda.
Imwe nyanzvi inodzisa patswane University of Technology Variki Mukonza vatiwo havaoni hurukuro idzi dzichibudirira kana dzisingaiswi pamberi zvido zvemapato anopikisa muZimbabwe.
Danho riri kutorwa nemakurukota epamusoro ebato reANC idanho rakanaka zvikuru, asi rakanaka kudaro tinoona sekuti tichasangana nezvimhingamupinyi zvakati chimhingamupinyi chekutanga ndechekuti vari kunosangana nebato riri kutonga reZANU-PF risiri kutenda kuti munyika muna matambudziko. Chechipiri chichaitika chatinoona ndechekuti bato reZANU-PF richazama kurambidza makurukota eANCI kuti aende anoona mamwe mapato anopikisa, uyezve neavo vanoshanda vakazvimirira manon-government organization, nekuti bato reZANU-PF nehurumende yeZimbabwe vanenge vasingadi kuti zviri kunyatsoitika zvibude.
Chipangamazano musangano repolitical economic of South Africa vaGideon Chitanga vatiwo kana dambudziko iri riri muZimbabwe risina kugadziriswa nekuchimbidza zvichaita kuti vanhu vakawanda vemuZimbabwe varambe vachitsvaga upoteri muSouth Africa nedzimwe nyika dzakapoteredza nyika iyi. Asi mutauriri weZANU-PF muSouth Africa vaKenneth Mandaza vati ichokwadi kuti Zimbabwe ine matambudziko, naizvozvo yakazvipira kuita hurukuro nemunhu wese.
ZANU-PF yagara ichitambira kuti vanhu vapote vachitaurirana, ndosaka paine sangano rePoland iro riri kukurudzira vanhu kuti vose vauye titaurirana. Kana paine zvinoda kuti South Africa inzwisise, zviri kwavari kuti vatumire vanoenda vachinotaura nehurumende, votaura nevamiriri mapata akasiyana siyana ane chido nenyika yeZimbabwe.
Asi vamandaza varamba mashoko ekuti hurumende yeZANU-PF iri kutyora kodzero dzevanhu munyika. Mwedzi wapera vaRamaphosa vakatumira nhumwa nhatu kuZimbabwe dzinoti vaSigin Mufamadi, amai Baleka Mbete navangu wako Ramasodi, idzo dzakasangana chete nehurumende yavamunangagwa dzikadzokera kuSouth Africa dzisina kuita hurukuro nevatungamiriri vemapato anopikisa hurumende, kusanganisirawo masangano akazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Nyanzvi munyaya dzerunyararo pamwe nedzematongerwo enyika dzinoti zvinhu zvicharamba zvakaita manyamamire nerongo muZimbabwe kana hurumende yava Emmerson Mnangagwa ikaramba yakaomesa musoro ichiti munyika muna matambudziko. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvare Jesina Mukoko vanoti Zimbabwe haisi kuzofambira mberi kana hurumende ikaramba ichiratidza kuti haisi kunzwisisa matambudziko akatarisana neveruzhinji. Muzvare Mukoko, avo vakambopambwa vakatochiwa vari mumaoko ehurumende muna 2008, vanoti kunyange hazvo vari kutonga nyika vasiri kubvuma kuti zvinhu zvakaminama muZimbabwe, veruzhinji munyika vari kugara vari panyanga dzamushore.
Hurumende iri kufanira kuona kuti pane dambudziko. Ikatadza kuona kuti pane dambudziko, hapana chinogona kugadzirika. Hazvibatsiri kuti vaise zvikuni munzeve votadza kunzwa zviri kutaurwa nevanhu, nekuti vakatadza kunzwa zviri kutaurwa nevanhu hapana chavanogona kugadzirika. Zvinhu zvinogona kugadzirisika nekuti taurirana.
Imwe nyanzvi munyaya dzerunyararo, Reverend Remotsi, vanoti kana pasina muonera pamwe unoitwa nevanhu vemuZimbabwe, hapana chinogadzirisika munyika. Vamotsi vanoti kunyange hurumende iri kuti munyika hamuna dambudziko, chokwadi chiripo ndechekuti veruzhinji vari kutambura zvakanyanya munyika yavo.
Dai vanhu vakabatana pamwe chete, kuisa musoro pamwe chete, kuti tingaite sei kuti tigadzirise dambudziko redu, because dambudziko ndereni tose. Dai ruzhinji rweZimbabwe izvino rakatekeshera pasi rose vachitiza mararamiro avari kuita muno.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vanoti semachechi maonero avo ndeyekuti nhaurirano ndiyo chete nzira ingagadzirise zviri kunetsa munyika. Vamutata vanotiwo zvizvarwa zveZimbabwe pachazvo kana zvikabatana zvichiita muonera pamwe ndizvo chete zvinogadzirisa matambudziko akasunga nyika mbira dzakondo.
Nhamo dzatakatarisana nadzo senyika dzinongogadzirika kana vanhu vazhinji vanenge vane maonero akasiyana vauya pamwe chete kuti vataurirane kuti ivo vogadzirisa sei nhamo yatakatarisana nayo senyika.
Zviri kutaurwa nenyanzvi munyaya dzerunyararo zvakatsigirwawo nemizinda iri muZimbabwe yenyika huru dzinobatsira Zimbabwe munyaya dzakasiyana. Vamiririri vemizinda iyi vakaburitsa gwaro riri kushora zvikuru kutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu muZimbabwe pamwe neuori huri kuitwa munyaya dzezvezvicherwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Asi vachipindura padanho rakatorwa nemizinda iyi iyo inosanganisira Canada, America, Netherlands nemimwe, mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANPF vachafadzwa mugwadi vakati nyika idzi dzinofanirwawo kuteerera zviri kutaurwa nehurumende yeZimbabwe.
Zvavanyora izvi ndiwo marara. Tinoti marara, hatina nguva yekuteerera marara. Kana vachida kuteererwa ngavachitanga vateererawo. Havangaudze hurumende vakapa zvirango zvoupfumi zvekuita. Hatiteereri marara akaita seiwayo.
Sachigaro veZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi vanoti vanhu vanofanirwa kuisa misoro pamwe chete vogadzirisa zvinenge zvichinetsa munyika mavo.
Saka tinei tichiti vanhu vedu dai vabatana pamwe chete. Kana paine zviri kunetsa munyika, vanhu vaise musoro pamwe chete vanhu vachitaurirana. Zviri kuitika izvi hurumende iri kutaurirana nemapato akasiyana siyana. Isu yaivashuire yedu yokuti mapato ese zvematongerwo enyika anga ari mukati mekutaurirana kuri kuitwa iko.
Komishini yava mugwadi iyo inovawo boka rakaumbwa nehurumende rakaburitsawo mashoko enyunyuto pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Komishini yakakurudzirawo hurumende kuti iferefete nyaya dzose dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Asi hurumende inoti kunze kwedambudziko reCOVID-19 hapana matambudziko ari munyika, uye vari kuti munyika mune matambudziko vanhu vari kushandiswa nevavengi vane chinangwa chekubvisa hurumende iripo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weMalawi Lazarus Chakwera vadzinga mukuru wemauto ndokubva vamutsiva nemukuru wemauto akadzingwa nevaimbo vemutungamiri weMalawi Peter Mutharika. Vachitaura paterevhizheni vati kudzingwa basa kwakaitwa General Vincent Nundwe hakuna kuitwa zviri pamutemo. Vati nekudaro vadzosera General Nundwe semukuru wemauto emuMalawi. Hurumende yakadzivisa nezuro kuti ichadzosera mamwe mapurazi kuvarimi vachena senzira yekusimudzira nyaya dzekurima uye upfumi hwenyika. Asi nyaya iyi yakonzera mutauro wakanyanya, vamwe vachiti zvirikuratidza kuti urongwa wehurumende wekugovera ivhu kuvatema wakundikana, asi vamwe vachiti zvichabatsira nyika kukwezva vemabhizimusi vekunze vangavotya kuti upfumi hwavo hunogona kungopambwa munyika. Vamwe muhurumende vanotiwo zvimwe zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika nenyaya yevhu zvichabviswa. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nezuro, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye gurukota rezvekurima Dr. Anxious Masuka vakaudza vatori venhau kumahofisi ehurumende emunhu Mutapa muHarare kuti hurumende panguva yakakodzera ichazotora mimwe minda kubva kuvatema ichipa vamwe varimi vachena vakambotorerwa mapurazi aya kubva muna 2000. Mukuita izvi, vanwe vakati chido chehurumende ndechekusimudzira mabasa ekurima uye nyaya dzezveupfumi. Ko, danho rehurumende iri rinorevei chaizvo? Tabata nyanzvi nyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano avo vanodzidzisa paDurban University of Technology avo vanoti
idanho rakanaka zvaro tikaritarisa panhau dzemaproperty rights, asi tinoona kuti pane nyaya iri sensitive ipapa, nekuti land tichiitarisa yakatorwa kuvanhu vatema. Haya, vana kumbopuwa compensation zvachose. Varungu vachena nhasi tava kuvapa compensation. Saka hurumende inonga iri desperate kumhanyira kuda kufadza vechichena kumadokero, kuti dzimwe dzenguva ingaona rubatsiro yobva commit a suicide.
Ko, sei vachiti uku kuzvisungirira?
Sei ndichiti suicide. Hatina mari inosvika $3.5 billion zvekuita compensate varungu ava. Minister of Finance vari kuti vachaenda kunotsvaga mari kumamarkets, international capital markets, kunova kusika kwasi kubudisa mari inodiwa neZimbabwe, nekuti Zimbabwe ine zvikwereto zvinosvika kuma $10 billion. Saka hakuna investor anoisa mari mukanwa mengwena echiona isingadzoki. Kutaura kuno, mari iri mumashure mekubhadhara kwaitoda kubhadhara yaakuma areas iri kusvika kuma $7 billion. Saka ndinoona kuti chikwereto chatapiwa navamutunove chichauya kugeneration yedu chateera.
Asi vanoongorora nyaya dzezveupfumi vaRejoice Ngwenya vanoti zvakakosha kuchengetedza kodzero dzevanhu vanenge vaochika mari munyika zvisinei kuti vachena here kana kuti vatema.
Semunhu agara achirwira kodzero atingati maproperty rights, zvakanaka kuti hurumende dzaNPF inge yaona chiedza kuti kuda murungu kana muIndia kana munhu mutema, munhu akatorerwa anofanga kuti adzorerwe. Asi dambudziko nderekuti chibvumirana icho chinonyorwa papepa chisina kutsigirwa nebumburo remutemo ndinofunga kuti hachishande.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari munyori anoona nezvedzidzo mudunhu reHarare mubato rezanupf vaGilbert Mponda vanoti hapana chakaipa pane zvaitwa nehurumende.
Hurumende yaita zvanofanira kunge zvichiitika, nekuti constitution yeZimbabwe inotaura kuti vese akatorwa prize zvese zvaanga akaisa ipapo, kwete ivhu. Asi zvinofanana nemadhamu kana majibha kana dzimba kana infrastructure yaanenge akawedzera ipapo paprize anofanira kunge achipiwa muripo wacho.
Vamuponda vati izvi zvakakosha nekuti
inoratidza kuti Zimbabwe ine rule of law. Saka nyaya yelendi yanga iri nyaya yanga iramba ichingokonzeresa mhirizhonga. Munozva ari masanctions akaiswa neAmerica neBritain neEU paZimbabwe akatangirayo kunyaya yelendi iyoyi.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti hurumende iri kuita izvi pari zvino nekuda kwekuti yave kushorwa pasi rose nekutonga nedemo.
Haringori danho rekuzvichenura kuvapa minda unokwanisa kunge utori mucherechedzo wekuti zvirongwa zvavo zvimwe zvavaiita vachidada nazvo zvakafanana nana Command Agriculture zvinenge zvisiri kuvapa zvavari kutarisira.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti nyaya yehuori pakugovera minda ndiyo yapa kuti nyika isvike pairi iko zvino. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nhoroondo yemurwiri wekodzero dzevanhu Mushakabvuva Patterson Dzamara avakashaya tsvondo rapfuura pamwe nemukoma wavo vaitaidza mara avakapambwa vakatsakatika muna kurume mugore ra 2015 yakurudzira sangano reZim Rights kuti ritange chirongwa che hashtag be the champion for rights campaign icho chakanangana nekudzidzisa veruzhinji pamusoro pezvekudzivirirwa kwekodzero dzavo. Michael Ove weStudio 7 abata mukuru wesangano reZim Rights vadzika maibere kuti tinzwe nezvechirongwa chavo.
Sekutaura kunoita zita racho chirongwa chakanangana nekuti icho tisimudze mumwe nemumwe wedu anga ariyo gamba rekurwira kodzero dzevanhu. Kazhinji vanhu vava kutofunga kuti kurwira kodzero dzevanhu ibasa rema NGO. Vashoma vanofunga kuti kurwira kodzero dzevanhu basa rangu inini pachezvangu sechizvarwa cheZimbabwe uye semumamana mumatunhu matinogara kuti vanhu vange vachikwanisa kurongana pachezvavo vachiti isusu matambudziko edu ndeaya toita sei. Kazhinji vanhu vaakungomirira kuti kuchauya vema NGO. Saka be the champion for rights campaign inoonangana nenyoyi kuti gamba racho rinogera kodzero dzevanhu. Ndiwe
muri kufamba mumatunhu muchivadzidzisa zvinhu zvakadii?
Wekutanga ndewe matunhu eZim Rights. Zim Rights yane makore iripo. Saka Zim Rights yakarongeka kubva kuzasi zasi kumatunhu. Saka matunhu aya anotungamirirwa nemacommunity leaders variko kumatunhu ikoko. Ndo kwatinotanga kuenda kuti tinge tichinotarisa kuti saka ndezvipi matunhu mamunogara zvatingaite kuti musamirire avo vanobva kuma NGO kuti muite basa rekodzero dzevanhu asi kuti musumudze dunhu renyu mugadzirise zvamakasangana nazvo. Waro wechipiri hunonyanya kubata vechidiki vaya vanonyanya kutamba vari pamatande mutande pamatwitter ndouya yatinoti digital activism. Tiri kuumba yatinoti isusu digital activism toolbox rinotova dunhu pachezvavo rinounganidza zvikuru sei vechidiki avo vanofarira zvekurwira kodzero dzavo kunyango vari padande mutande.
Chirongwa ichishandisiwa basira sei kuti ava vanorwira kodzero padande mutande vachitaurawo maundo avo pamusoro pezviri kuitika munharaunda dzavo padande mutande pave nechange inoizoitika paground.
Chimwe chemaresources atiri kuisa paZim Rights ndo mukana uya wekuti kana munhu achida kutaura nemumiririri wake MP wake kana kansela wake vanongokwanisa kungoenda padande mutande ipapo vanotowana zita remp wavo, address kana iri phone number kana iri email votoshandisa maturuzi atakaisa ipapo kuti vange vachitaura na MP wavo. Ndo mamwe mabasa activism anokwanisika kuitika nedande mutande.
Vanga vari mukuru weZim Rights vadzika maibere vachitaura vari parunhare vari muHarare naMike Hove weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Ndinonzi maine Elisa ndiri kuno kuJohannesburg in Kempton Park. Nematambudziko muri yekwadzamara, mbuya dzamara, sekuru dzamara. Tiri kuchema nemi semhuri yeZimbabwe nekushayikirwa kwamaitwa naPaterson Dzamara. Futi kuna amaivi Paterson Dzamara, chema ini netariro. Tinoziva zvingaomera sekuru nambuya dzamara kuti iko zvino vava nevakomana vaviri vavasisina mumhuri. Zvinhu zvinorwadza chokwadi, asi tinongoti mai nababa tinokutendai nekutiberekera vakomana vaviri ava. Mari vakomana vanosiya zvavanoita, vakomana vanorwira rusununguko rweZimbabwe. Asi tongoti kuna mai nababa nemhuri yese neyamanisha Mwari nematambudziko, zvingarwadzi inguva. Asi nguva yacho inodzoka yakutirwadza kuti taparadzaniswa neumwe wedu watanga tichiti pamwe achashanda nesu, tashanda nemhuri yeZimbabwe kusunungura Zimbabwe. Saka tongoti nematambudziko maidzamara muri ndiyo yemasirwa kubatana na maidzamara vakuru maitaidzamara kuti moni kurera muri dzedu dzasiwa izi mashita
ini ndiri Marvelous Nhlanganya huye ndiri muWashington.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@viewaynews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.viewayshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.